manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wemuvhuro, chivabvu 9, 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi rezinasu mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNewsday vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate. Nhasi muchirongwa chezveutano tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reSt Christopher's Children with Disabilities riri kubatsira vana vakaremara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kuita mutauro nemaonero akasiyana-siyana pakubudirira kana kukundikana kwekuratidzira kwaitwa nhasi nerimwe sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. ZINASU yanga ichikurudzira vanhu nyika yose kuti vagare mudzimba kuratidzira kunyunyuta kwavo nemamiriro aita upfumi hwenyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa afumabata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinasu kuratidzira. MuHarare mapurisa anga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unity Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya vanhu vanga vari vashoma makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru weZinasu vaJoseph Nyamaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka reZinasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Pazi mukuvhara zvikoro izvo zvimangwana namakuseni vava nekukashamadzwa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Great Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
ZINASU yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakatadzwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidzirwo yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Sekutanga tichiona kuti hapana vakati vanzwa vatanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinozviziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka e-form of protest yatafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri muwako weStudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi rehurumende rePublic Service Commission yanga ichiti vatungamiri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mimigwagwa munyika yose. Asi, sasigaru werimwe sangano reba dzidzi, rakarekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union, kana kuti zvikosu mumasvingo, vaBlessing Mulenga vati, kuratidzira kwanhasi hakuna kubudirira.
Maitikira zvaita ndekuti situation yanhasi yanga ichingova normal, semagariro ose. Vana vaenda kuzvikoro zvavo kunodzidza, we made some confirmation, vana vachinzi vari kudzidza. However, issue yakanga ya raisedwa iyoyo ne vanotungamirira dzinatso, it's an issue of contain. Yatakambotozvisawo sezvikosu big bang tichireza contain over mafees aiti ekumatertiary institution.
Kunyange vangasingadai iri nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu, munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika vanik mangwana vanyora padandemutande ravo retwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose, vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati munyika masora mune runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. Situation is very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Masora munyerinyara rozvara nhasi pana mhirizhonga yatambosangana nenzara nayo. Vanhu vese vasiri vachienda kumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi dzinhasi nevamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mumigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatori venhau venewsday Blessed Mushanga namuzvare Chengeto Chidi, avo vanga vakasungwa nemugovera, vamiswa pamberi pedare kuchitungwiza vachipomerwa mhosva yekuda kukonzera mhirizhonga ndokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gweta revaviri ava pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaMoses Hakata vakapiwa muchineripi vaichidare vabvuma chikumbiro chavo chekuti vatatu ava vatongwe vachibva kumba. Vamuchineripi vanoti mhosva yazopinda mudari ndeyekuti vakatyora mutemo une chekuita nesarudzo wekutora mifananidzo munzvimbo inovhoterwa kana kuti imwewo yekuda kuita zvemhirizhonga kana kuti disorderly conduct. Asi vati vatatu ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Vatatu ava vanzi vanofanirwa kugara pavakanyoresa kuti vanogara uye vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa anochengetedza runyararo pakutera kwemavhiki maviri ega ega nemusi wechishanu. Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemugovera mutevedzeri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vaostarod Siziva vanoti nyaya yekuti vanhu vabude nehuwandu kuenda kunovhota ndiyo hondo yavakatarisana nayo sezvo hondo yesarudzo ichipedzwa nekuvhota kana kusanovhota. Izvi zvinotevera gwaro rakaburiswa neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vasingadarike zvikamu makumi mashanu kubva muzana ndivo vakabuda kunovhota. Vatidzi vanoti zvinhu zvichange zvakasiyana sezvo vari kupinda munzvimbo dzese vachitaurira vanhu kuti hapana munhu anoziva paunenge wavhotera sezvinotaurwa nevatsigiri vemamwe mapato nekuda kuchitidzira vanhu.
Saka tinokurudzira vanhu patiyani kumaruva kuti handei tinovhota vanhu havafani kutyidzirwa. Vanhu havafanira kuvhota yovhota is a secret. Hakuna zvekuti kune makamera kana kuti kuchazikana kuti vanhu vavhota sei.
Panyaya yemhirizhonga kunzvimbo yechitungwiza vasidzi vanoti bato reZANU-PF rinoda zvikuru kutora nzvimbo iyi sezvo vanga vaita zvakawanda zvakaita sekuchera zvibhorani.
Kuchitungwiza tinoona kuti ZANU-PF inenge ichiona kuti inzvimbo yavanofanira kuti vachiwana control kana kuti vachiita influence. Saka kurambiwa kwavakaita tichitarisa nekuti vanenge vakanyepera vanhu vachidzira mabhoho vachiita zvakati vachiita kunge ivo vachachinja upenyu hwevanhu.
Mucharo webazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vachabatwa mugwadi vanoti vanotambira zvakabuda musarudzo pamwe nekukorokotedza vose vakakunda nechivimbo chekuti vachazadzikisa zvavakavimbisa vanhu. Vamugwadi vanoti nhasi vakurukura nezvenyaya yevanhu vashoma vari kuenda kunovhota vakaona kuti vanhu havasi kuenda kunovhota nekuda kwechimiro chevanhu vari kumisikidzwa nemapato kuti vavhoterwe.
Ruzhinji hwopuwa mukanda wekunorejedza kuvhota asi chikonzero chekusenda kuzvinoende kunovhota taona namba 1 kwaliti yemacandidates ari kubva kumapolitical parties ruzhinji haruzi kufara nawo.
Mutauro webazi rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vanoti kazhinji sarudzo dzemabhai elections dzinovhotwa nevanhu vashoma asi vachiti harisi basa ravo kufudza vanhu kuti vanovhota. Gwara rezvesini rinokurudzirawo mapato ezvematongerwo enyika kuti vataure vatsigiri vavo kuti vasaite zvemhirizhonga uye kuti vaende kunzvimbo dzinenge dzichiitwa sarudzo nenguva. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki kubva kumapato ezvematongerwo enyika anosanganisira ZANU PF, Citizens Coalition for Change neMDCT vasangana nhasi muHarare vachigadzira hwaro hwekuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe murunyararo. Pamusangano wanhasi uyo warongwa nesangano re4H Zimbabwe, vechidiki ava vati havachada kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Pamboita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU PF neTCC patanga musangano uyu, asi zvinhu zvazogadzikana musangano ukapera zvakanaka. Vakafanira kubata chigaro chemutauri wevechidiki kana kuti Youth Assembly mubato reTCC vaStephen Chuma vati kugara vanhu vachitaurirana kunopa kuti mhirizhonga iderere.
Deni pakawanikwa mukana yakadaro yakawanda not only kuno kuHarare asi nekumaruwa, so that nyaya dzeviolence dzemhirizhonga hadzizowani chisiitika because vanhu vagara vachimita vachitaura zvinyuto zvavo zvinolesena kakutsamwirana.
Vechidiki kubva kumapato ese vapinda mumusangano uyu vashora mhirizhonga vachiti yasvika nguva yekuti vasiyane nenyaya yekushandiswa kurwisana nedzimwe nguva vachideura ropa. Imwe nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaLamek Chimanyiwa vati vafara chose nemusangano wanhasi uye vati tariro yavo ndeyekuti misangano yakadai irambe ichiitwa.
Dai varamba vachiita mameetings aya pano nepapo so that even avo vanotuma vana kuti vaende kunoita mhirizhonga munguva dzemaelections vanonyara.
Vachitaurawo vakamirira bato ravo reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora, mumiriri Glenview South National Assembly va Vincent Changirai vati vechidiki havachadi zvemhirizhonga uye vanofanira kuramba vachisangana vachipanana mazano uyewo vave kuda zvinzvimbo zveutungamiriri.
Semayouth takwanisa kuwana space yekuti across the political divide tinenge tichisangana tichitaura. I think zvinotireusa kutoti patinosvika kumaelection we have a common understanding yekutoti izvi zvekuti maleaders vanotiisa pamberi pemademonstrations tichikanda matombo hatichadi, takuda mapositions ekuti tinenge tichiinfluensa kuti politics dzedu dzenyika dzirikufamba sei.
Mutauri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vange vari pamusangano uyu uye vatiwo vanhu vakawanda vachina chido chekuvhota munyika nekuda kwekuti mapato ezvematongerwo enyika anogara nyora manyepo padandemutande kuti zeki inobira sarudzo. Asi vatsvangirai vati havabvumirani navamangwana vachiti zeki inofanira kuita basa rayo zvakajeka kuti vanhu vavimbe nayo. Vati nyaya yakaitika kuChegutu yekuti vagift konjana veMDC Alliance vakakunda musarudzo dza2018 asi zeki kati vaDexter Nduna veZANU PF ndivo vakakunda ndiyo imwe yenyaya dzinoita kuti vanhu vashaye hanya nekuvhota. Mukuru wesangano re4H Zimbabwe iro raronga musangano wanhasi vaJohn Muchenje vatiwo kunyange hazvo pamboita kupopotedzana zvinhu zvazofamba zvakanaka.
Ino kana muchitanda kusangana ndokutanga mombe dzinombotungana mudanga but at the end of the day it will settle and then they overs each other as we proceed.
Sangano re4H Zimbabwe rinouya nezvirongwa zvaro kuzowedzera basa riri kuitwa nemamwe masangano mukukurudzira runyararo nekubatana munyika akaita seYouth Zimbabwe Trust pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Mhirizhonga inowanda nguva dzesarudzo uye vechidiki ndivo vanonzi vanowanika kakawanda vachiita kana kushandiswa pamhirizhonga iyi pamberi pesarudzo zvose zvemabyelections munakurumen nengo ye triple c mushakabvu vambo neninwe vakapondwa nevanofungidzwa kuti vatsigirwe zano pf nyaya iyi ichiri kumatare edzimosva ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vakuru vemabhanga emunyika vasangana nhasi nevakuru vebhanga reReserve Bank of Zimbabwe kuti vanzwisise nezvemitemo mitsva iri kuda kudzikwa nehurumende kuedza kudzikamisa upfumi hwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatora matanho matsva aya nemusi wemugovera vachitivo vemabhanga vanofanira kumbomira kukuretesa mari nezvimwe zvavanoti zviri kupa kuti dhora remunyika rishaye simba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhanga reBankers Association of Zimbabwe vafaniwo Mutoko vatenda kuti musangano uyu waitwa. Hatina kukwanisa kubata gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Business vakamira papi. Nyika vamunomboziwawo vakamisa mabhanga kukweretesa vanhu mari zvikaenda kumberi. Association vangaitawo izwi ringanzwi kwenehurumende here kuti chimiro chichidzoserwa kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vaudza nyika yavo nhasi kuti kusagadzikana munyika yavo kuchikonzerwa nenyika dzekumawirira neAmerica ndiko kwakapa kuti vatange hondo muUkraine. VaPutin vanga vachitaura pamhemberero dzenyika yavo dzekukunda Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi chipangamazano chemutungamiri wenyika yeUkraine vaMikhailo Podolyak vati chikonzero ichi hachina nematuro ose. Vati mauto eRussia ari kufa kwete kuti ari kudzivirira nyika yavo asi kuda kupamba imwe. Zvichakadaro mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden vakasanga nawo nemudzimai wemutungamiri wenyika yeUkraine amai Oyena Zelenska. Vapoteri vari muKenya vanosvika zvuru mazana mashanu vari kutambira zvakasiyana mutemo mutsva wenyika iyi unovabvumidza kushanda. Vamwe vari kuwana mabasa asi vamwe vanoti vari kusarurwa pamabasa uye havana mari yekuendesawo vana vavo kuchikoro. Kenya iri kuvhara makamba ose evapoteri mwedzi unouya. Vapoteri vemunyika iyi vanobva kunyika dzakaita seSouth Sudan neSomalia. Muchirongwa chedu chezveutano, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nesangano rakazvimirira roga reSt Christopher Children with Disability, iro rine muzinda paHeathcliff Community Center muHarare. Vakavamba sangano iri, amai Patricia Kambarami, vanoti vachiri kushushikana zvikuru kuti vanhu munyika havasati vave kunzwisisa kuti vakaremara vanhuwo vasingafaniri kusarurwa. Ropafadzo Mapimidze tipanyaya inotevera.
Amai Kambarami vanoti vakatanga sangano iri mushure mekunge mwanakomana wavo aita tsaona yakamusiya akakanganisika pfungwa nekuremara makumbo.
Tendwai akatsikwa nemota ari just 6 years old, he's now 38. Akaita severe brain damage and akaita fractured femur. Saka inini kufamba kwandakaita natendi kumurapisa chibatsirwa nehama neshamwari nezvakanaka nezvisina kunyatsonaka zvandakasangana nazvo ndozvandaka zvakandiita kuti nditange organization iyoyi.
Vanoti vanoshanda nenyanzvi munyaya dzezveutano kusanganisira vanobva kuchipatara cheparenyatwa kubatsira vabereki ava kuchengeta vana nekuvarapa.
Saka ndakafunga kuti organization St. Christopher's ingaunze maexperts eseiwayo panzvimbo imwe chete. Mwana otariswa nemaexperts eseiwayo, maphysiotherapist, mapediatrician, because ndozvandakaona kunge zvaindinetsa inini. And ndakaonawo futi vamwe vabereki vachinetsekawo futi kuti cho vanobatsirwa sei.
Amai Esilda Biza avo vanonyanya kushanda nevana ava mumusha weHeathcliff vanoti vanonyanya kutora vana vari pasi pemakore masere.
Isusu tine maages atinozotorawo vari below 8 years tichinovadzidzisa nekuti hatikwanisi kuchizodzidzisa mwana kana inge achinga akura. Mwana akatanga kudzidziswa ari mudiki anovawo neruzivo.
Gogo Angelica Sande vakaudzawo Studio 7 kuti vakatora danho rokufamba nemuzukuru wavo ane makore maviri uyo ane makumbo akatsveyama kuti azoongororwa nenyanzvi dzeutano idzi sezvo vabereki vemwana uyo vaisa muchengeta zvakanaka izvo zvakaita kuti vamutore kuti vagare naye.
Kamba nemwana kuti ndiye naye kurugini ndiye muchizondongona kuti havana basa naye. Nekuti ndakadzira kare ndichitaura ndichiti mwana ndaimbofunga kuti pamwe mateya ndinonokona kuti mwana haasi mateya makumbo ari kutenderera zokuti dzimwe nguva anotombosvika pakudonha ega atadza kufamba pamwe dzimwe nguva ndoiti gogo avo hadza gogo yangu saka ndobva ndagodzira kachivaudza ndichimuva kuti pamwe vachasimudza musoro ndakangoona kuti hapana saka ndokurwadziwa nokuona kuti muzukuru wamu kutoremara kamutichitarisa ndobva ndangoti arega ndingofamba nemwana wangu ndoonoti chii kutora nzvimbo.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi yezvirwere zvevana vadiki vanova zvakare mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Inam Efua Chitsike avo vanoti kune mamwe madzimai anotizawo vana vakaremara. Vatiwo vana vakaremara vanotyorerwa kodzero dzavo.
Nyika zhinji dzomuAfrica havatozivi kuti mune vana vangani vakaremara nokuti vanopfigirwa mumba zvokusati onekwa zvachose.
Muzvinafundo Chitsike vanoti vana ava vakawana rubatsiro rwakakwana nekukurumidza vanokwanisa kukura zvakanaka nekutodzidza zvepamusoro-soro nekutozozvishandira. Ongororo yakaitwa munyika nemasangano eUNICEF neUNESCO kubva mugore 2018 na2020 yakaratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe 900,000 vanorarama neurema uye vakawanda vavo vanopema kuti vararame. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nehutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 mumusha weHeathcliff muHarare ndini Ropafadzo Mapimidze.
munau zemitambo, mumisha yezvikwata zvinemukurumbira munyika zvinoti Dynamos, Highlanders Naked United, hamuna mufaro nematambiro arikuita zvikwata izvi. Kunyangwe hazvo Dynamos yakatungamira gungano rekaso Premier Soccer League, vatsigiri vechikwata ichi nemurairidzi wavo Tondirai Ndiraya havasi kufara nemangange avakaita nezuro nechikwata chiri pasi pasi cheBulawayo City kunhandare National Sports Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ndiraya hasi kufara nematambiro akaita chikwata chake apo chakaita mangange 0-0 neBulawayo City iyo iri pasi pasi petafura ye PSL.
Tazvinoti shungurudza zvikurusei seteam. Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba. Zvikurusei kana uchitambira team yakafanana ne Dynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba. Kuti team ine vatsigiri vakawanda, team ine pressure yakanyanya.
Mapoints maviri avakadonhedza mumutambo uyu. Arasa mukana we Dynamos wekuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pechapura regungano iri. Izvi zvakaitika mushure memashoko ekuti vatambi vechikwata ichi havasi kufara nekuti havasati vatambiriswa mari yavo yekukunda mumitambo miviri yapfuura. Asi sachigaro weDynamos vaAzaya Mpurusa vanoti manyepo kuti vatambi havana kubhadharwa mari yavo yemitambo miviri ichangopfuura iyi. Vanoti chibvumirano chavo nevatambi ndechekuvapa mari yemuhoro yakati wandei kusanganisira yekuti vakunda here kana kuti kwete. Vamupurutsa vawedzera kuti pane mari yavakavimbisa vatambi kuti vachawana mukupera kwemwaka kana vaita zvakatarwa. Shondo rino Dynamos iri murwendo kuenda kuBulawayo kunosangana neHighlanders. Vatsigiri veHighlanders havasi kufarawo nemurairidzi wechikwata ichi Mandla Mpofu, vamwe vachiti anofarira kusiya basa sezvo chikwata ichi chiri kutatarika chaita mangange mumitambo minomwe. Asi chikwata chapamba nebhora EFC Platinum iyo yave pachinhano chechitatu mushure mekurova Cape United 3-0. Mumusha wemakepekepe hamuna kumira zvakanaka kubvira tondo rapera apo vakuru vechikwata chivakadzinga vamwe vatambi vachivapomera mhosva yekutungamira kuramwa basa kwevatambi. Mutsigiri weCapes United vaFarai Mukusha vanoti chikwata chavo chinoda kugadziriswa zvakasimba.
Timu haina kumira musha, haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped defense, strike force.
Mitambo yakawanda sondo rino yakapera iri mamungange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwange kwakarongwa nechikwata chevadzidzi cheZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mapurisa afumobata jongwe muromo kuenda mumaguta akasiyana-siyana nekutyira kuti vanhu vanobatana nesangano revadzidzi reZINASU mukuratidzira kwaranga rakaronga nhasi. Vatori venhau vaviri vebepa nhau reNews Day vanga vakasungwa nemugovera kuchitungwiza vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare raMajor Street. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.